Ndichiri mwana mudiki taimba kumakwaya kuchechi nekupraise and worship asi zvekuzotanga kupinda mustudio kuti ndichirekodha first song yangu ndakatanga mugore ra2022
semwana sikana akakurirawo muchechi vabereki vaiti kudii muchitanga kuita zvemagitare
vabereki vangu vakagara vachingonditsigira uye vachiri kutongonditsigira pane zvese zvandiri kuita
iri kutambirwa sei mimhanzi yenyu muzvimana umu
music yangu iri kutambirwa zvisingaiti nevanhu aiwa kana neni ndiri kutonzwawo kufara chaiko
Matambudziko amunosanganawo nawo imi ndeapi?
Machallenges atiri kusangana nawo ndezvikwanisiro kuti ukwanise kuenda kunorekodha song kumastudios anobudisa quality yakanaka kune uchidiwa mari yakawanda kuti ukwanise kuita kunyange mavideos chaiwo zvinenge zvichida mari yakawanda semuimbi ndinofanira kunge ndine band rangu but kuti ndikwanise kuve nemainstruments chaiwo zvinenge zvichitorema mari isingawanikwi saka ndodaikwanisawo kuwana kana masponsors zvaindibetsera kuti ndikwanise kuenda mberi
mune mashoko here amunoda kusiyirawo vateereri venyu
ndinokutendai nekunditsigira kwamuri kuita ndicharamba ndichiparidza shoko ramwari kuburikidza nekuimba ndinongokumbirawo kuti vasati vasvika kuyoutube kwangu endai munolikawo mavideos angu nekusubscribe uye mudarikewo nekufacebook muchifollowawo facebook page rangu ndicharamba ndichiimba kune zvakawanda zvandakakugadzirirai
vanoda kukuhayai kushanda nemi kukubatsirai nekutaura nemi vanokuwanai kupi
vanoda kundibata munondiwana pafacebook facebook page rangu rakanzi Majuri Mabwe Music YouTube yangu yakanzi Majuri Mabwe Music namba dzekufona kana WhatsApp i0786716899
nasi sei was a Friday chitipai kamwe chete chekubudana kwomudariro tumborova magitare zvishoma
ndiri kusiyai makateerera kambo katsva kandakabva kuparura mavhiki maviri apfuura aya kanonzi nhoroondo aiwa kari kutopisa zvekudaro mukaenda kuyoutube munokawana ikoko kaiko
Jehovah, 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 Jehovah,
kuvuka kwavo mwari kwenda na maliriro yezvinhu chavanoro Kurangarira, Mwari, Kurangarira, Kurangarira, Kurangarira,